chandiri kuona marvelous ndechekuti marallies ari kuitwa at the moment, even though my election akapera, but nenyaya yema senate elections ekuGeorgia tikuona kuti marallies ari kuitwa navaTrump, vanhu vari kuramba vachienda vasina kupfeka maface mask, pasina social distancing. Saka izvozvozvo ndo yatinoti masuper spreader events ayaya ecovid, because vanhu vari kuparadzira chirwere. Apa tinotoona vamwe vanotsigira vaTrump Rudy Giuliani vanonzi vakabata chirwere recently. Saka chandiri kuona ndechekuti zviri kukurudzirwa navaBiden kuti vanhu ngatiite maface mask, ngatipfeke maface mask, ngatiite social distancing, basic hygiene, quarantine as necessary, zvataramba tichidzi dzazviya based on what we know about the virus. I think in those that nofana kunge tiri kukurudzira pasi rese, whether kuno kuAmerica, kuZimbabwe here.
Takatarisa kuZimbabwe, munoona sei mimwe misangano iri kuitwa nevezvematongerwo enyika panguva ino yeCOVID-19?
Chatingataura marvelous ndechekuti iye zvinoizvi macrowds we should try as much as possible kuti tisaita. Saka mumwe misangano inokwanisa kunge ichizoitwa later, kana ichiitwa kana neZoom kana mamwe mamethods, ine zvinenge zviri nane kudaro. Saka zviri kuitwa neZANU PF, meetings avari kuita and so forth, kana pasina kuobserva necessary measures eCOVID, like you are kutaura maface mask, social distancing, basic hygiene. Zvinhu zviri very basic, but manje kana macrowds akawanda, it's gonna be very difficult, because vamwe havakwanise kuafforda maface mask aya, vamwe havatombozivi kuti COVID-19 chinyi. Saka it's better, especially for my leadership yemunyika, kuti vanga vachitevedzera zvinoita kuti COVID-19 isaspread. Saka zvatiri kuona zvana vaObed Mpofu nana Mugwadi, we wish them well kuti varecove. But chatingataura ndechekuti ngatiisetei a good example. I think just a week ago vaiva futi nebirthday party yamai Mutsvangwa and so forth. Zvinhu zvatinoona kuti hazvibatsire, zvinoita kuti vanhu vakawanda vatambire chirwere, uyezve vamwe vasatora chirwere seriously, especially when my leaders edu are doing that.